tinoona isusu kuti kutonga kwenyika pasi rose kunogara kune mhirizhonga and hazvisi kusiyawo nyika ino United States inoparidza kutongwa kwenyika nedemokrasi kana uwandu hwevanhu maopinions avanhu anoconsidwa taona judge achiti mapostal votes aya anofanwa kuproceswa kana kuti kudeliberatewa zvaaitwa kubvira kare kuti apihwe inonzi priority services nyika yese tataona kuti postmaster general uyo anonzi mutsigiri wavadonald trump vadejoy vanga vabvisa kana kuita inonzi restructuring yemapostal services kubvisa mishina yanga ichizoverenga mapostal votes iwayo saka taona kuti judge ati zvese izvozvo zvivandutswe vachinje vaite zvagara zviripo munyika ino United States
munoona here imi ivava Trump pamwe chete nemukuru weUS Postal Service ivavo naiyo US Postal Service vachitambira mutongo waturwa
kutambira kwavachaita masoko aya tinoziva kuti nyika ino havaiti zvekuratidzira kwekuzozopedzisira kwekuti kunourayiwa vanhu kana kuti kunetsana kwekuti gavhumendi haizokwanisi kufunctiona tinoona kuti ivo kazhinji zhinji kana zvinhu zvakadai zvinenge zvamuka vanowanzoshandisa makotsi saka tiri kuona kuti mastates aya angaenda kunochallenja situation yeUnited Postal Service vanenge vapiwa preliminary judgment saka tichaona kuti ivo vatrump mutungamiri wenyika pari zvino navadejoy ivo vari head wepostal service neusps vachaenda kunoita appeal here sezvo iri preliminary hearing
chii chingadai chakaita kuti ivo vanoona nezvekufambiswa kwematsamba ivavo kubva pekutanga vade kutora matanho ivaya akurambwa kumatare aya
nyaya yekuti vanga vachida kuti iitike vadejoy navatrump because tikatarisa tichiona kuti maelection predictors anga achitaura iyo kuti maearly states ese anga atumidzirwa maballot box ekunovhota nepostal services anga akanangidzira vajoe biden by 6-1% saka vanga vachadyiwa nekuona kwavo